vachitaura pamusangano wakokerwa neMedia Alliance of Zimbabwe uyo wanga uchikurukura nezvekuchengetedzeka kwevatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo musha nembazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vajonathan gandari vati hurumende inoda kuti vatori venhau vashande zvakasununguka
hurumende yesecond republic yatora matanho akasiyana-siyana kuona kuti vashandi vane chekuita nezvekubudiswa kwemashoko vashanda zvakasununguka uye vakachengetedzeka mukuita basa ravo
izvi zvatsigirwa navaacademicnamora vataura vakamirira zimbabwe media commission vachinamora vatiwo senzira yekuzvidzivirira vatori venavo vanofanira kuzvizivisa kana vasvika panzvimbo pavanenge vachishandira
dzira rukazhinji kazhinji ndechekuti pakutora nhau pane zvatinofanira kuita sevatori venhau zvekuti tizivikanwe kuti tiri papi ende patinosvika tichitaura kuti ndetwasvika topiwa pedu pekugara pekuti tinokwanisa kuzivikanwa kuti ava vatapi venhau sazvakakoshera chinhuwana zvinoita kuti vanochengetedza murawo vakwanise kutiona patiri kana tichida kuchengetedzeka tichengetedzeka zvakanaka
vachinamura vatiwo pamutemo uriko haisi mhosva kuti vatori venhau vashande pasina chitupa chinopiwa nezimbabwe media commission
taponhau anogona kuita basa rake asina chitupa kubva kuzimbabwe media commission munhu kana atongozvipira ndopaanokwanisa kuuya unokwanisa kuuya upiwa chitupa but kana usina chitupa zvinozonetsa kuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti unobvunzwa chitupa ichocho kuti ubvumirwe kupinda but hakuna murau unoti mutori wenhau wese anga aine chitupa ichocho ende hakuna murawo unoti munhu asina chitupa ichocho anogona kusungwa
mutori wenhau ruvimbo muchenje uyo akamborohwa nemapurisa achitora mufananidzo audza studio 7 kuti apo nyika yatarisana nesarudzo ishuviro yake kuti mapurisa nevatori venhau vashande zvakanaka
tinotarisira kuti mapurisa atichengetedze sezvaanofanirwa kunge achiita zvekurovana zvekusungana isu tese tiri pabasa hatisidasi zvinhu zvatiri kutarisira pasarudzo dzatava kutoenda madziri
vataura vakamirira mapurisa ezimbabwe republic police vagodfrey katsvanga vati shuviro yavo kuti vashandidzane zvakanaka nevatori venhau vachiti nhaurirano dzakakosha
ngatiiinhaurirano nemapurisa anenge ari pagiraundi ipapo hapana panenge pasina komanda kwete panenge paina komanda vagari vakaita setazivana uyudinhenti
vachibvunzwa nenyaya yekuti vatori venhau vatore zvitupa zvinopiwa nezimbabwe electoral commission kuti vakwanise kunyora nezvesarudzo mutevedzeri wevanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzimbabwe electoral commission varichard ngurunga vati zvakakosha kuti zeki zive vatori venhau vanenge vachinyora nezvesarudzo vangurunga varambawo kuti kune kusawirirana kukomishini inoona nezvesarudzo iyi zvichitevera kusawirirana kuripo nezvegwaro rekutarwa kwemiganhu vatori venhau vati vanoda kuti hurukuro dzekuchengetedzeka kwavo dzienderere mberi vachiti vanodawo kusangana nevamiriri vemapato akasiyana-siyana kuti vavavimbise kuti hakuna nhengo dzemapato dzichakanganisa vatori venhau vari pabasa ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Rutendo Mawe.